izvozvo zvinototishamisa nekutyisa pakuti vamunangagwa vanofanira kunge vachiziva kuti bumbiro remutemo rakanyatsojeka, haritomborina kana tingada kutsanangurwa president avapanisipita makurukota anopfuura mashanu anenge asiri.
Tiri kuona zvakare kuti vanenge vaedza kuda kugadzisa nyaya iyi ndobva vabvisa vanhu gumi pamakurukota avakadoma asiri muparamende, asi pari kusara zvakare paine vatanhatu. Chii chiri kuitika?
Kungoramba kuvanhu akanga tachiramba ichingokanganisa zvinotaridza kuti tosika mashandiro avari kuita haasiri munhu anonyatsoziva zvaari kuita pamutemo chaipo chaipo. Saka zvavari kuda kuita izvi hazvisiriri zvinodiwa nemutemo webumbiro remutemo. Rebumbiro remutemo rinongodawo kuti ana president vaite vanhu vanogondeka vari one. Saka kana zvichirambidzwa kuti hauiti maminista anopfuura 5 asiri muparamende, uri kuzosimuka wava kuti ndine chinonzi special advisor, ndine chinonzi consultant, ndine chinonzi personal assistant zvezvayadaro izvi. Inzira yekuda kutiza bumbiro remutemo, uye bumbiro remutemo haritiziki nenzira yakadaro. Vanenge vaakukanganisa vanofanira kunyatsoronga vatende vashande nebumbiro remutemo. Zvinokwanisa kunge zvichikonzerwa nemapindiro avakaita kuti zvakawanda zvisina kuteedzwa mutemo. Saka kana nyika iyeye yauda kuramba ichienderera mberi hazvina kunaka kunyika yedu yese.
Ndokubvunzai mubvunzo wekupedzisira, Professor Maduku. Tiri kuona kuti pane bazi rezvekubudiswa kwemashoko ranga rapiwa kuna vakristi mutsvangwa ndobva vabviswa sezvo vari munhu asiri nhengo yeparamende. Tingaoni here vamunangagwa vachidoma rimwe gurukota zvakare kuti rimirire bazi rezvekubudiswa kwemashoko?
Pane zvinhu zvinokwanisa kudoma kune munhu ari muparamende izvezvo kuti aite gurukota iroro sezvavaita pavabvisa vadokora vakaisa vamasina vavo, vabvisa uko vakaisa nofunga ndi Petronella kuLabour. Saka vanokwanisa kuzviita izvozvo. Asi iyoyo imwe nzira yavanenge vanoda kutarisa ndeyekuti vanokwanisa kuti iyoyo bazi rezveinformation ronzi rabazi remuofisi yapresident ene munhu yaya vanenge vati ndiye special advisor to the president uyu anakisangwa vomboita ivo maminister of information asi vasina zviminista special advisor wapresident anodhila nezveinformation.